Vamwe varikupinda musangano uyu ndevaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaPhilippe Nyusi vekuMozambique, pamwe navamokwetsi Masisi vekuBotswana. Musangano uyu urikuzeya zvakabuda mutsvakurudzo yechikwata chavakatuma kuCabo Delgado, zvichitevera musangano wavakaita kuMozambique kwekare mwedzi wapfuura. Vanotarisirwawo kubuda nechisungo chekutumira mauto kunobatsira Mozambique kuCabo Delgado. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti zvii zvabuda pamusangano wanhasi, sezvo tisina kukwanisa kubata hofisi yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvakanaka chose, vachiti nyaya yerunyararo nebudiriro iri kudzorerwa kumashure nemhirizhonga iri kuCabo Delgado.
Saka tinoona kuti nyaya yeregional solidarity yakakosha zvakanyanya kana takatarisana nenyaya yerunyararo nekugadzikana kwenyika dzemuAfrica. Tinokurudzirawo utungamiri hwemuAfrica kuti hutedzere nyaya yeutongi hwejekerere, zvakare nekuremekedza zvido zvevanhu, zvikuru sei kana takanyanyotarisa nenyaya dzesarudzo munyika dzemuAfrica.
Vati kunze kwekuendesa mauto kudunhu iri, panodiwawo rubatsiro rwechikafu nezvimwe, sezvo vanhu vakasiya misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri munzvimbo iyi.
Takatarisana nenyaya yemuMozambique. Mune zviri kudiwa kuti vanhu vabatsirikane nechimbi chimbi, kunyanya-nyanya kana takatarisa panyaya yehumanitarian crisis irimo. Inoda kuti vanhu vakasike kubatsirwa.
Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakaurawa nekuda kwekurwisana, uye mazana manomwe zviuru vakasiya misha yavo nekuda kwekusagadzikana kuri mudunhu iri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati musangano weSADC Double Troika wakakosha pakugadzirisa dambudziko ranetsa kuCabo Delgado, iro vati rinogona kupararira nedunhu rese reSADC.
Iye nyange naivo vanoita izvizvo vanofanira kuona kuti aiwa zvatinoita hazvina kunaka, nokuti vanhu vakuungana kuti varonge kuti vomisa chinhu chakadai sei, nokuti chikasamira katata kamberevere iko kanozogona kupedza matanda, zvinogona kuzopfuurikidza zvikadarika zvemuMozambique. Saka vanhu vakakasira kutaurirana vokomberana chinhu chisati chaenda kure.
Vatiwo vanotarisira kuti musangano wanhasi uchatarisawo nyaya dzakaita sekuti ndivanani vakabereka vanopfurikidza mwero ava, uye kuti vanodyidzana nani mudunhu reSADC. Kunze kwenyika dzeSADC, Portugal, United States, France neRwanda dzakatotumirawo mauto kuti anobatsira Mozambique. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.